A very good evening, Zimbabwe. This is Life Talk. We're coming to you live from the Voice of America in Washington this November the 11th, 2019. I'm Marvelous Mhlanga Nyawuye.
And I'm Thungameli Nkomo.
And tonight we are talking about the introduction of new bank notes in the form of a $2 coin as well as a $2 and $5 bills. The new currency was supposed to start circulating today, but was yet to be seen by the end of business day today.
If you want to join the discussion, send us a message on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us directly at 001-202-619-2077.
And we are live streaming on our Facebook platforms, so please visit us at VOA Ndebele and VOA Shona. And we're also live streaming on all our websites. That's www.voashona.com for Ndebele, www.voandebele.com, as well as www.voazimbabwe.com for English.
The introduction of new banknotes was yet to materialize by end of business today, with the Reserve Bank of Zimbabwe Governor John Mangushka telling Studio 7 that commercial banks collected the new currency this morning and will start distributing it on a larger scale to the public tomorrow. But he said banks that were able to collect their allocations early must have started circulating the new notes today. Mr. Mangushka says the new $2 and $5 bills and the $2 coin are aimed at addressing the never-ending cash shortages in Zimbabwe.
But critics say without addressing the political and economical fundamentals, the new currency will not end Zimbabwe's economic collapse. What are your views? What do you think? Did you see the money, or are you looking forward to seeing the money? Let's talk. Please join us today, right now.
Where is the money? Yo umbuzo esubuza lamhlanje liyibonile na imali. Silethemba sihlangana singabaphilayo emakhaya. Kuhlelo lwe-Live Talk lamhlanje siphatha udaba lwemali entsha esilethwe nguhulumende. Lizakhumbula abaningi ukubana umemezele ukubana kuqala namhla uza kwethula i-$2 yephepha, i-$5 yephepha kanye le-$2 yelitshe ikhoyina. Ngokutsho kukasibalukhulu webhanga elikhulu lelizwe ubaba uJohn Mangushka, uthe abamabhanga baqale ukuyithatha ekuseni limali. Wathi mhlawumbe abayithethe ekuseni kakhulu benelisile ukuyipha uZulu lamhlanje, kodwa abaningi esikhulume labo bathi hayi, emabhanga kayikatholakali imali. Ngokunjalo uMangushka uthe njalo nxa kuyikuthi namhla kabenelisanga ukuthi babe sebeyifakile emabhanga sebeyipha uZulu, ukhangelele ukuthi lokho kuqale kusasa. Mhlawumbe bakhona babelenhlanhla abatshayisane layo emabhanga. Sicela ukuzwa kini elisithinte lisitshele ukubana hayi, thina siyibonile imi kanje kanje kanje. Uhulumende uthe njalo ulethemba lokubana ukuletha imali entsha le kuzaqeda udubo lokusilela kwemali, ngoba yonke imali azayifaka emkambo wemali uthi yi-$1 billion. Uthi uzakwenza lokhu kuqala lamhlanje kuze kuye kuthi 6 months down the line, singathi phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo, yikho lapha akhangelele khona ukubana abe esefake imali engange 6 billion emkambo wemali. Kodwa abanye bathi kayeneli leyo mali, incane kakhulu. Udubo lokusilela kwemali lubanzi, ngabe uyengezile yafika mhlawumbe kubo 2 billion kusiya kubo 3 billion ngokutsho kwenye incwethi kwezenotho sike sakhuluma layo umnumzana Reggie Shoko. yilo utaba esingalo lamhlanje mafi.
Aiwa kune avo vachango kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai kune vari pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Pari zvino live feed yedu haisikuita asi tcharamba tichiedza kuti tione kuti chii chiri kuitika. Asi takwanisa kushare link kubva ku Studio 7 saka tinokuchingamidzai. Nasi tirikukurukura isu pamusoro pemari itsva. Yanga yakatarisirwa iyo kuti ipinde mumabhanga nasi. Asi tanzwa vamangunje vachitaura ne Studio 7 vachitaura ivo kuti mari ichange yasvika kuvanhu ndofunga mangwana asi kumabhanga yanzi iyo yaendeswa nasi. Saka tichange tiri kukupai kuti imi muri kutarisira chii? Pane zvingabuda here mukuuya kwemari iyi? Tiri kunzwa kuti pane $2 yemacoin because ya $2 yebepa ne $5 yebepa. Saka tuda kunzwa kuti kwamuri zvinorevei zvingabatsira here upfumi hwenyika waenda kumawere uyezve kune avo vari mumabhanga makwanisa here kuiona mari? Kana pane vari mumabhanga vakwanisa kuiona pindai muchirongwa tionesane. Kune avo vese vari pa live feed yedu pari zvino tichaenderera mberi tichikupakurira izvi riri kubva kumuzinda mukuru kubhanga guru renyika reReserve Bank. I think tunga at this point let's listen to what Dr. Mangunjika had to say today when he spoke to Studio 7.
Mabanks nasi vari kukoreita mari dzavo kubva ku Reserve Bank using ma CIT vehicles dzavo, that's cash in transit vehicles dzavo, kuti mari yavo yoende kuma cash depots ema commercial banks. From ma cash depots they need to be kuma branches a network yavo yese throughout the country. Saka nhasi taroti nhasi it was more of a day yekuti mabanks oda kubva ku Reserve Bank for them onward transmission and onward distribution kuenda kuma brand network awo. Saka zvese zvifumo zvakanaka.
Saka inga tarisirwa kunga veruzhinji vakuiwana rini kumabhanga kwavo?
Amwe anofunga kuti mabhanks amakuseni anofa kuwana tonayo nhasi kuti vanzinga vasina vasakuendana nhasi minzi yaenda nekuma kidhipo kwavo mangwana abvauyona mangwana mayo inonge yawanda mabhanks, but otherwise those ones who came makuseni anofa kuwana ivo zvinezvi.
Ii mari yakawanda zvakadii yatarisirwa kupinda mumaketi nhasi?
Takati tikuse mari on a gradual basis kuite kuti nyika fume zvakanaka. Saka takati zvo yai 1 billion yaya tichaisa over 6 months. Saka makadivhida iyoyo 1 billion divide by 6 months. So unotora kuti pei yakati wandei pamwedzi. Saka if you just say by yourself, unobva waona kuti ingaite mari yakawanda sei, but gradual basis as you said. Mari aya haimbi iti one time kuti tikuti yes one time. Tanga tichiona kuti demand yakamira 1-1 tomezva kuti oh demand yemasalaries. Like for example, masalaries ane more demand than non-salaries.
Bhanga rakazivisa kuti kune kuine mari mbiri, ma-$2 coins ne-$5 yebepa. Ndeipi yatanga kupinda musika nhasi?
Nhasi kwatanga ma-$2 macoin nema-$2 epepa. Kune mari nhatu kashamwari. Kune $2 yecoin ne-$2 yepepa yegreen ne-$5 yepingish. Saka yatanga nhasi mabanks aikoreta ma-$2 coin avo nema-$2 avo nema-$5 emabonuti.
Munotarisira kuti zvingarerutsa dambudziko zvakadii tichiona kuti nyika yanga nenguva ichinetseka nyaya dzemari?
Sure, papa le nyota yemari. Nyota yoyoyo inopera over a period of time. Zvonga tichingoita gradual finishing ichichanda nenyota yoyo. Chinoita handizvo kuti mari inofa kuita circulation. Mari iri Reserve Bank inofaona kumashops. Mashops ogobhenga mari yacho kuti mari iite circulation. Saka tokurudzira kuti kune vanhu vanga vabhenga mari yavo kumashops. Mashops obhengawo mari yavo kuti mari isangobudisa ngoite one way. From the Reserve Bank, my banks are going out. Reserve Bank, banks are out. In fact, I have my Reserve Bank to exchange and my electronic money in my banks or withdraw from the accounts. My banks are out there. My clients are out there. My shop is out there. Do back my return to the world. So I can't look at the Gutiwa. No, but we can't. We could bring our money out. It's a revolving, it's a continuous process. We are in Zimbabwe.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuna governor weReserve Bank vaJohn Mangunjika vanga vari kutaura naJonga Kandemiri weStudio 7. Asi tiri kunzwa kubva kwamuri imimi kuti munoona mari iyi ichizobatsira sei kune vari mumabhanga. Maiwana here mari iyi? Uyezve pindai muchirongwa tionesane, Ntunga.
Mhm, yebo kunjalo mavili mzwile usiba lukhulu webanga elikhulu ele reserve ubaba uJohn Mangutsha. Ekhuluma le ntathele izindaba yethu lapho uJonga Kandemiri echasisa ukuba na sebe imali abayifakayo emkambo wemali yi $1 billion. Njalo uthi bakhangelela ukuba na ukuza kwalimali kuqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Asazi ukuthi livumelana laye yini ubaba Mangutsha, kasifuna ukuzwa kini ngoba ezinye ingcwethi zithi ayikaziboni udubo lokusilela kwemali kumbe olokubhidlika komnotho weZimbabwe luphela, ngoba zinengi izinto ezimqoka ezibalulekileyo ezimele zilungiswe nguhulumende ezigoqela ezombusazwe leze economy nje ukubana ilizwe libe lekhono lokulungisa izinto, libe lalokho okuthiwa ngama-exports, likwanise ukuthengisa impahla zalo kwamanye amazwe ukuze lithole imali yaphandle esingathi foreign currency. Ngaphandle kwalokho abanye bathi hayi busakhona ubunzima beZimbabwe kwezenotho kabukayindawo.
Aiwa, rigaiti mbo chingamiza varipano pa live feed yedu tina atanga kunyora ndisimba rashe mbofana hanzi. Uyo moto wemapepa, hakuna kwa unoshika kana pasina kugadziriswa nyaya ye political issues. Simbarashe mbofana arukutindi fonere ndu vaisa namba zake Nathan Tawanyasha nema. Anzi tiripo mfunge, tiriku kunzwa hii, tirikunze kwenyika, ai watuno kuchinga miza hii. Top fene muzi, vuzi muzi ndlovu, aripano, yetao mhlala, arukuti, hi guys, I'm watching you from Randburg. Tatenda we Africans, this is a great idea. From Zimbabwean government, thank you and the ED government for good governance. Ndita tenda we Africa warukutoro. Paul Maposa, hi people, I'm watching you from Dangamvura in Mutare. Tabitha Manyona, anzi please call me over at my number zake. Simeon Banda, anzi ama zangu muriseyi, kwa sisi mavi, how are you? Aiwa, inina moke, how are you? Kuna ovaripachiru nguwache du parishino, tulikutari saisu nyaya ye mari. Itwa irikutarisirwa kuti yanga iri kufanira kusvika nhasi mumaoko evanhu, tichinzwa kuti kuma ATM uko vanhu vanga vachifanira kuenda ikoko vachinotora mari idzi, asi pari zvino tiri kunzwa kuti takatarisira kuti mangwana zvichange zvichiitika sekutaura kwaita governor guru wereserve bank vaJohn Mangutsha nhasi Ntunga.
Yebo mavi, sikhangelela sekhasini lesiNdebele lapha sibona kulobani laphana kulo sikhumbuzo mlala. Uyabuza uthi mari iponi, hatizi mlalazi tikabuzwa imwe. Unkosi Phile Mazongo uthi wena dumela Ntungamili Nkomo malume likai morena. Chuma Prince uthi wena nothing will change as long as Mnangagwa and his crew are still in power. Sithathe umhlonitsho wethu wakuqala namhlanje ubaba uRejoice Ngwenya. Our first guest is Rejoice Ngwenya, an economic analyst. Good evening, Mr. Ngwenya, and welcome.
Thank you very much, Team Washington.
Let's talk new money, the $5 and $2 bills that were set to hit circulation today, but you know, the government says most likely tomorrow the new notes will be in full circulation. What does this mean for Zimbabwe's economy?
Well, let's put it this way. This is the old wine in new skins. Zimbabwe's economy is basically not dependent on local currency because it is driven by foreign currency. So the introduction of money is a non-event other than merely complicating the inflationary environment. Look, I mean, I've been to three countries in the past few weeks, and the first thing they tell you is go and change your US dollar so that you use local money. So it's fantastic, guys, to have your own local money. But the fundamentals of financial, of economic stability, high production, confidence in the currency itself, a non-politicized reserve bank. All these factors are critical in terms of ensuring that your local money has reserve value. And I don't see those factors prevailing in Zimbabwe. So I'm afraid that it might just be excitement about seeing a new paper currency, and before you know it, we are on hyperinflationary territory. That is my fear.
Mhm. Uhulumende uthi udubo lokhangelela ukuthi imali le iqede udubo lokusilela kwemali elizweni. Okwamanje phakathi kwenyanga eziyisithupha ezilandelayo uthi uzafaka imali engange $1 billion emkambo wemali. Awuboni yini lokho kuphathisa ekuqedeni lolu dubo mhlambe lokuvuselela umnotho ube nganene?
Iqiniso ukuthi kukahle kabi ukuthi ilizwe linye langalinye libe imali nemali yazo imali eqondane lelizwe lakhona. Kodwa okuhluphayo ukuthi yazi ungaze uhambe emazweni ngisanda nje ukubuya vele ibe ngibambabamba amazwe athize e-Africa le Middle East. Bahle bakutshele vele ukuthi imali esebenzayo imali yalapha elizweni. Ungazinandelele umnotho wabo umi kahle. I-industry yakhona ama-sector asebenza kuhle futhi ubona ukuthi i-bank yakhona ama-bank akhona kuya-azitshengisela ukuthi amuwodwa kasomabhenki la anasetshenziswa ngabantu ababusayo onguhulumende obusayo. So kufanele abantu babe lethemba ngemali yabo ekuthi khona ingxenye ngama-confidence kubama-fundamentals. Lokho konke sikutshoyo mfowethu akukho eZimbabwe, akuwaguqula lutho. Kusho ukuthi imali le hayi kuphongu-decorator nje kuyafana nomuntu ofaka amaphepha endlini lapho okuchadelwa khona. Nxa umchado siphelile amaphepha akhona uyabona vele sichawo sithathwa ngumoya. Angiboni ukuthi kuzaguqula umnotho ngoba imali evele isebenza ekuhambiseni umnotho weZimbabwe ngama-US dollars imali yangaphandle esingelayo yona.
Qhubeka ubambile baba ungwenya ke sithatha abalaleli mafi.
Hello caller.
Hello, Maserasi.
Ayi wata skwela sikuthora nani uyezwe muri kuphi?
Aiwa muri kuthora na Masera kureva kwaGutu.
Taurai tinzwe sisi Masera kureva.
Vedu weka mari zvokwadichero vakazadza makoini va mabhegi anotodambuka tichienda nawo mabhegi kunotora makoini aya. Hatiri kuda isusuka ngavatipewo stable currency unoshanda kana zvaitonzera ngatidzokere kumaUS dollars. Kozi varu kuti hanzi chikugadzira $2 coin zvinhu zvirongoramba zvichikwira hazviregi kukwira nokuti hanzi kuyavaisa makarensi nhasi mabhengi anga aine mazikyu akareba pano nekure uku vanhu vachiti hanzi kutai makarensi ako mari kwai mari dzavako mari dzavako ngavaite zvinhu zvavanokwanisa kuzadzikisa nokuti ikonomi yatiri kurarama nayo vakomanaka haitombobetseri kana wandii hazvibetseri.
Saka sisi mafira kureva dai imi maipiwa mukana wokumboti gadzirisai zvinhu panyaya yemari maiita seizvi zvamaida kunyatsoona zvichisanduka.
Right. Chekutanga ka taitanga kunyatsokondora maprizes ezvinhu zvedu zvatinazvo then kuvhura maindustry atinawo taitanga kuti iko zvimwe zviflower taakuita yokuhoda from outside asi tinavo varimi vanori magorosi muno muZimbabwe. Indigenization dzacho dzavari kureva dzavaireva dzavaiti ndo dzatiri kuita hatidzioni. Zvizhinji zvatiri kushandisa muno muZimbabwe we are exporting from other countries handiti taitanga kunyatsomeka shuwa kuti malocal markets edu isusu are we buying things from the local markets kuti tisupply kumaindustries kumabig shops wacho kwatinenge chinotenga zvinhu. Manje kana zvichidai also zvokwadi this is a failure kana taitichiti mwana akonewaka uitaimba 0 out of 10.
Tombotaura nyaya yamataura yekumabhanga ndekupi uku kwamaa muri kuona vanhu vakamirira mari uye zvezvazofamba sei pane zvamaona nasi?
Ndabva kumasingo chaiko kubva kunana Standard Chartered nanani kunanani mabhengi mutaunu vanhu vakamirira vakati handizoni purezidendi vakataura ndikai mabhengi anenge akazara mari kutanga mfemandi. Vanhu vanga vachitopopota kuti hazoti vachapwanya madhoye pamabhengi vachiti tipei mari muri kutinyima mari. Vachitofunga kuti vanhu vekumabhengi ndovari kutora mari vachiita kublack market not knowing hakuna mari dzacho dzanenge dzaisiwa. Is just kungotaura zvinhu zvisingazadzikisiwi.
Aiwa mashoko makukutu sisi mafira kureva muve nezuva rakanaka.
Aiwa tinotenda isu asi takundikana.
Aiwa, tinokutenda imuve nezuva rakanaka. And Tunga, we're hearing there from a lady. She says she's in Mashingo and her name is Mafira Kureva. Mm-hmm. Remember, we used to have a listener called Mafira Kureva Chimbwa a long time ago.
That's a popular name.
Yes, so she says that she's very upset because she said she was in Mashingo and there were people lined up at banks expecting to see the new money. Because according to them, they'd had, you know, it was announced, I think, during the weekend that money would be available, but nothing came out.
Mm-hmm. Limzwile lapho umlaleli ube kuluma ukuthi ubesemaswingo, abantu bebegcwele emabhanga bekulendwendwe mpela. Bekhangelela ukuthi bathole izimali zabo emabhanga kodwa ngokusho kwakhe ibingakafiki leyo mali entsha. Ekhasini le-VOA Indebele njalo siyalibonga uxhaso lwenu sibukele siyalibona ababukeleyo King Turi uthwena ngilibhekile ngise Deep Sluta South Africa asethembeni this time around izosebenzela lento eyenziwayo but isikhathi sonke mbona ngani yayihlala isenziwa ihluleka ukusebenza. So namanje singehlula njalo but isibafisela konke okuhle. Clemens Mzola Dube uthwena litshona njani basakazi silo mlaleli ecingweni uNjabulo kunjani mnumzane?
Ngiyaphila njani baba?
Hayi siyaphila. Usiqhuma ungaphi kwendawo?
NgiseGweru.
Ye kunjani eGweru? Kulo msindo mani osibulala indlebe lapho khona ngazi ukuthi kuyini lokho.
Umsindo, alright, bana sibona ukuthi ngingawuqeda yini lo msindo. Ngiyabona sekungcono.
Yebo sungcono. Qhubeka usitshela ukuthi isimo sinjani eGweru lapho.
Ye, hayi, eGweru sona isimo sikahle mpela. Lezulu lengane liyathonta-thonta, kodwa umumo esiwubhekileyo ngowe-economy yethu. Ngase sizwa kuthiwa kule mali. Singathi imali entsha ngoba imali ebesilayo amabhondi la ebevele engekho abantu batshona besemalayinini nanamhlanje belinde leyo mali. So nanko ke kuthiwa bekubuya imali entsha. Nxa sikukhangela kuyasihlupha ngoba sivela khatshana. Into bezithengiswa ukuthi zizaletha ubungcono kafika bubona lobo bungcono kafika bubani. Kathesi nxa sikhangela wonke umuntu obamba imali eZimbabwe ngenxa yokuthi sifunde ukuthi izinto zethu kazihlali. 2009 siqale almost kutsha ukuseva for ipension. So kusitshayile futhi ipension yethu has been reduced by 20 whatsoever. Nxa ucabanga you think in US dollar term yona le mali abayiprintayo izafuwela i-need yokuthi kudingwe i-US dollar. Izafuwela i-inflation ngoba kakula muntu ozafuna ukuthi ahlale ibambile. Ibambe uyikhonvethe masinya ibe yi-material assets. Uyibambe uyikhonvethe masinya ibe ngama-rands ibe ngama-US. Kono kutana ukuthi kakula confidence kumarket kawazi ukuthi kusasa kuvuka kuyini uthwele amabhondi wena lawo. Abantu abalashuwa silathemba. Lakathesi nxa kuthiwa kule mali entsha abantu ngokungazwisi sebesesaba ukuthi engcele yakade siyibambile iza kuthi ithi. So i-confidence zero. Plus akade kutshiwo ngubaba uNgonyo yabona ukuthi ama-economic fundamentals they are not in place. Ukuletha imali kungalungiswa ngokuhluphayo akwelaphi lutho umkhonomi welizwe. Politically, i-political will is not there. Ikhulume nge Zimbabwe is open for business mantra. Isikhathele ingachivanga niks. Ayachivanga lutho. Seyikhathele sekunzima lokuthi bayiphinde ngenxa yokuthi kabalungisisanga ama-economic fundamentals. Ngiyabonga baba.
Hayi siyabonga Njabulo khona ngapho eGweru. Andi mkoma Njabulo wathi batavari kuGweru anza hayi vanhu vanga vakazarawo kumabhanga asichabuda hapana.
Saka sister mafira kureva zvechokwadi vari kutaurawo zvazviri kuitika kumasvingo kuti vanhu vanga vakazara ikoko vakatarisira zvakare mari. Asi regei timboenda kuna vangwenya takamirira kunzwa kuna vagaule kana vachuma vezano PF timbonzwawo. Asi ndiri kunzwa kuti pane mutereri Mtunga. Mombotora mutereri ndozoenda kuna vangwenya.
Mlaleli mutereri wakadi yako?
Iri pangu makadi yako.
Aiwa tinofara. Tiri kutaura nani apa?
Muri kutaura na David Dimba.
Mukoma David, tipeiwo pfungwa dzenyu nemari nyuwani.
Ya, chokwadi ndechekuti mari nyuwani ingagonawo kunzi iripo, but chokwadi ndechekuti mari nyuwani haina zvainogona kusolva pane nguva ino nekuti chinhu chekunyanya nyanya kuti maZimbabweni acheme nacho inhau yeinflation yatiri kutarisana nayo. Kachero mari ikangouya izvozvi so hakusisina munhu achagona kuvimba nemari yemuZimbabwe. Zvachakonzeresa kuti munhu ingobatwe zvekare nekuseri kweroko zvizongoita sezvekuingoitwa bhondi. Haina solution inogona kuita. Pane zvinhu ngavatange vaita zvinhu zvekuti tiwa nekuvimba kwakakwana pamusoro emari yedu yacho ichazouya isati yauya. Saka tikona kuti pane kona ipi neipi yeZimbabwe pane chinhu chipi nechipi chavari kungoda kushandisa mari yekunzi yakaita seUS dollar kana randi.
Imi mukoma muri kupi?
Ini ndiri muHarare.
Mama makamira sei kumabhanga? Nekuti tambonzwa kubva kumasvingo vari kuti ikoko kwanga kuine mitsetse yakareba tikataura zvakare nevamwe kola vari kugweru vatiwo kana ikoko kugweru vanhu vanga vakamirira panze pemabhanga. Kwa kwakamira sei muHarare nhasi?
MuHarare nhasi zvanga zvakangofanana zvekare, vanhu vanga vakangotarisirawo hara yakangoreba, hapana chati chachinja ikozvi.
Imi dai maiwana mukana wokumboti zvinhu zvacho zvigadziriswe zvii zviri pamwoyo penyu zvamaiti dai hurumende yateerera izvi zvinhu zvaisanduka?
Ya, inini chinhu hani chakanyanyanyanya kugara pamwoyo pangu ndechekuti pane nguva ino hurumende tofanira kumbomira kuti timanikidzire kushandisa bhondi iro rekuramba richingondoza value zuva nezuva. Tabva ipapo tombozvibvisa zvese kana tamboti vanhu vamboshandise mari yekunze. Tabva ipapo tochitanga taisa mapolicies ekuti zvoni vanhu vavimbe nemari iri kumboshanda tisati taintrodusa dzimwe mari. Ini nekuti kuramba tichimanikidzira bhondi sezvatiri kuita nezvimwe zvezvinhu zvekuramba zvichikonzeresa kuti munhu asenze but achisenzera pasina chingoramba chingodonha valio.
Imi muri kubata mabasa api?
Ini ndinoita zvekutengesa.
Zviri kuendeka here?
Hapana kumboendeka bhosi. Uchingobata mari yacho unotorwa nehana. Kuti ndatengesa zvandatengesa kudaro mari yacho ichazowana chainoshanda here? Bhosi kazhinji kacho unotozoona kuti vakudonotsvaga ti zvimwe zvinhu zvekuti utengese. Ukangotengesa nemari yemuno paunozodzokera unogona kusatona sokwana kuti uzotenge futi zvimwe zvinhu zvaanenge uchifira kuti kana ndikaodha zvinhu zvakadai so zvinozotengeseka. Sapese paunenge uri seni semunhu anotengesa ana inenge chitorowa kuti zvandabata mari iyi ichandishandira here kana kuti ichagona futi kana kutadza kuti nditenge zvimwe zvinhu zvekuti ndizotengesa.
Aiwa, mashoko makuru kuti tinokutendai chaizvo mukoma David, muve nezuva rakanaka. Antunga, the David that you just spoke to also is reiterating the situation that we've just heard is in Mashingo and in Gweru, that yes, there were queues outside banks today as people anticipated the new currency, but obviously it didn't come to pass.
Baba Ngwenya, we have abantu bayasola mpela. Gabalalo itemba lokuthi imali le izalungisisa zonke indubo ababhekane lazo. Uhulumende engakulungisisa njani lokho esingathi i lack of confidence kumali yeZimbabwe?
Ya, yeah, phela ngenxa usukwalahlekelwa yiconfidence itemba kuyahlupha ukuthi ukulungisise ngoba kuyathatha isikhathi ngoba into zemali zabhilizeka kudala ngama-2000 abantu vele bavele balokwethuka. So kuzathatha isikhathi esithize kodwa okwakufanele kuqakathekiswe ukuthi umnotho lokusebenza kwama-factory lama-industry kwakufanele kulungisiswe ye baya kuluba kona baziyo abantu ababusayo bathi Zimbabwe is open for business kodwa lokho bekhama megadi ezenzakalayo abantu abaningi ntusikaba gabakho emsebenzini abanye bayaxotshwa emsebenzini kusho ukuthi vele i-engine elungisisa umunotho izimpahla ukudla konke okulungiswa ngaphakathi kwelizwe nxa kungakabi kahle kutsho ukuthi imali eyabikhutshwa le imali entsha iyabe sithathwa sisetshenziswa ukudinga imali yangaphandle ukwenzela ukuthi abalungisa izimpahla abavele bekhona abalutshwane bazize imali yangaphandle kwelizwe so yikho kwenza kube le hyperinflation so nxa vele imali yangaphandle kungelandlela yokuthi ama-exports angenise imali leyo eningi yakhona iyagcina sisetshenziswa ukuxothanisa leyo eqinileyo so yikho besibe ngesikhiwa besithi bad money drives good money out so into yakhona vele njengoba sithi nti uhulumende wakhona abantu kabalathemba lokuthi uhulumende esilaye uyakwanisa ukuthi abambe kuhle into zomnotho so vele into zakhona eziningi azikalungiseki kuhle kodwa ngaye uhulumende uyayekela ama-industry economy izilungisise yodwa ba-float exchange rate bengabe beyibo abathi idollar i-1 to 15 kuyaye ukuphambanisa futhi umumo wemali.
Siyabonga baba Ngwenya qhubeka ubambile. As we welcome our second guest, that's Believe Gaule of ZANU PF. Mr. Gaule, good evening and welcome.
Thank you very much, my brother Tongameli. Thank you for having me.
Thank you so much. And let's dive in. Many people don't believe that this new currency or new notes, whatever you may call it, will end their misery. What's your take on that?
No, I disagree with them. The reason being that I think this is the liquidity crunch when it comes to hello.
Yes, we are listening.
Yes. Let me just sorry for the interruption. I'm making a payment here. Let me just finish what I'm doing first, and then I'll come back to you. Thank you. Sorry.
Okay, I'm sure you are using the new currency then.
Yes, I'm using the new currency. I'm in the supermarket right now. I'm using the new currency. Thank you very much. I'll come back to you.
Okay, finish your transaction, then we will continue. As we continue with our program tonight, we are focusing on the introduction of new bank notes amounting to $1 billion, of course, in phases in the next 6 months, starting today. Many people are skeptical as to whether this move will address the economic challenges they are facing. Ibimele iphume lamhlanje imali abantu bayithole kodwa usibalo ukhulu webhange elikhulu uthi hayi mhlawumbe kusasa kulapho abantu abazayi thola khona ngobunengi isifikile emabhanga. Sikhangele ku-VOA Ndebele ekhasini lethu bayakhuluma abalaleli lapha silobani laphana. Glock Clemens Mzola Dube uthi wena sicela lisibonise imfanekiso yemali entsha. Ukhangele kwi-screen sethu Dube, mbona iyaphuma lapha lalapha. Sikhipha nje imfanekiso eke yakhitshwa nguhulumende kodwa yona imali ayikafinyelele ebantwini lathi kasikayiboni. Uvusi Mpofu uthi wena bayadlala labo nkomo. Litshona njani basakazi bangikhumbuza ugono ngemsebenzi yabo. Kuzoba lo nkithi Nkosi Phile Mazongo uyaphinda njalo laphana. Uthi yena, mina ngokubona kwami le mali ezonyusa amafutha ezimota, njabula ngokusazisa ngendaba zasekhaya Maulume Unkomo, God bless you. Allowing Kosi Kubusise Mazongo. 3D Dube utuena, is it a genuine currency or kusadlalwa amatope? Is it recognizable in the world market? Lo hulumende agatembagali kuzanywa nje indlela zokuqoqa idola elisebantwini ukuze bezontshontsha kahle. Nesisa Dube utwena eqinisweni besicela besebenzele imali yeqiniso kanti kuzaze kube nini sisebenzisa amaphepha. Kuzoba Love Sumozi Ndlovu indlovu enkulu lapha ithini yona ithi yena nje ugawule doesn't bring any hope. Mlalazi utwena makumbu enyoka ngati tore mtereri mako.
Hello caller. Aiwa regeti ende kuna vangwenya vangwenya makadiko.
Inofara isu.
Aiwa tinofara. Zva tiri kuona zviri kuitika zvinoreveise maonero enyu. Tiri kunzwa vazhinji tanzwa vari muHarare vati vanga vakamirira pamabhanga vari kumumasvingo, vanga vakamirira pamabhanga nevari kugweru vanga vakamirira pamabhanga. Asi tisati musati mapindura regai nditore kola. Nhare dzake tisati dzakata. Halo kola. Taurai tinzwe tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Na mabindu ndiri kuHwange.
Ya mukoma taurisai mbijana kwakadii kuHwange uko?
Kuri nani hako.
Kuonya panyaya yemari nhasi zvafamba sei? Asi matomboiona here?
Haya tozomboiona here. Wachingopiwa munhu angazomira kuchipo mari tiore mabhenga angazokubuda achienda asianga ine mhirimo
kuHwange vamwe vakwanisa kuiona
iasaanevangavachibuda acho
saka imi munoona sei munoona zvichizobatsira here
zvinoona kutokwenza kukwira kwemapuraizi zvakanyanya
sei muri kudaro
vali mari yachinenge yambowanika kuti yagara iripo yanga ichidiona kudhara.
Aiwa ima tombotibatisawo zviri kuitika kuHwange ikoko tinokutendai chaizvo. Bye-bye. We have a caller here, Madondo, from Hwange. He's saying that, yes, there were people in queues in Hwange, and they did, some of them, manage to get the money, but he says he has no hope that this will improve the current situation because the money, the value continues to go down. Saka ndodzoka kwamuri vangwenya nemubvunzo wangu wandambobvunza uya uyataurai tinzwi.
Monati chokwadi chatotaurwa nemukoma vachangoisa foni pasi ndezvekuti kana mitengo yagara iri pamusoro iwewe ukaenda kubhenki ukanotora $500 dzacho nyowani dzacho idzodzo yetransport yegajeti haitombokwani pamwedzi. Paunozotanga kuda kufunga nezvekutenga chingwa, mukaka, manyuzipepa, varidzi vezvinhu zvacho vavava vanenge vari padambudziko rokuti kuti vareplace zvinhu zvavo vanoda kuti mari yakatoti wandei kuti vawane mari yokunotenga mari yekunze kwenyika yokuhodha zvinhu pamusika wepablic market. Saka zvinhu zvakukwikwidzana, saka hapafanirwi paite munyika mari inokwikidzana nemari yemunyika madosani uchiri kangosvika kana kuZambia kana kuIsrael kana kuJordan kwanandiri unotonzi iwewe uchitongoburuka mundege belti change iyo inanochinja mari yako nokushandisa mari because mari yavo haikwikwidzani nemari yekunze because mari yekunze ndeyekunze. Saka dambudziko ratina riri kuti pachatota stampede vanhu vachienda kubhenki vachinoda kunotora kuondomora mari dzavo kuti vati zvavanoita zvidini zvikwane zvozoti mitengo yobva yokwirawo sati takudzoka kunyaya dziyedza dza 2007 nokuti mitengo inenge yakukwira mazuva ese kuti vanhu vanoti supply nezvinhu vange vachiwana mari dzavanokwanisa kuti vanotenga mari pamusika mutema mari yekunze nokuti mari yekunze haiwani kumabhenki edu saka pane dambudziko racho iroro.
Tunga, I hear Mr. Gaule is back. Maybe you might want to take it.
Ukhona ubaba Gaule sependukile. Baba Gaule siyakwamukela njalo kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ntombi America kade ngisathenga lapha. The supermarket I was using the same for badala lapha. Sorry about that.
Okay, no problem. We're happy to have you back. Let's dive in. Many people are skeptical about this new currency. They don't believe it will change their circumstances and the economic outlook of our country. What say you?
Your phone, Mr. Gawule.
Your phone is shaking, Mr. Gawule.
We welcome by the government to introduce this new currency that we have. And it is really something that is going to help us a lot in terms of the situation that we were finding ourselves in, especially the shortage of this
Mr. Gawule's line, Tunga. I think we need to call him back.
Let's try and call you back, Mr. Gawule. We can barely hear you. Eqale ukuthathwa ngabamabhanga ebhange elikhulu le Reserve Bank lamhlanje. Usibalukhulu we-reserve uBaba Mangutika uthi uqala kusasa abantu bazayithola ngobunengi limali. And I hear Mr. Ngwenya wants to respond to Mr. Gawule. Before you respond, Mr. Ngwenya, we have Mr. Gawule back. Let's give him a chance to continue his contribution. Mr. Gawule, please continue.
Thank you very much for having me, my brother Ntungameli. Let me start by saying we all along we're facing this problem of the shortage of our own money, our own currency, especially the bond that we have. Now that the introduction of this of our current by the government is a welcome move indeed. And really, this is going to help us in so many ways, as far as the shortage of is concerned. And then, really, there are other things that we got other guests.
Mr. Gawule's phone today, Ntunga, I think it's disappeared, like the board in the bank.
Contribute.
Unfortunately, let's give Mr. Ngwenya
Mr. Ngwenya, please go ahead. You wanted to respond.
No, I just wanted to say that the inability of Mr. Gawule to communicate shows that, really the country is not really organized in terms of its telecommunications. Now, it's the problem, with the ZANU-PF mantra is that of saying we didn't have enough money, now we have plenty of money. So it's really not about the amount of money that the banks are going to be dispensing. It's the value of the money. Because even if you dispense two bucketfuls of money, if that money has no value, has no reserve value, you can't save. Because you don't know if you are going to save money and its value is eroded the following day, you have not done anything for yourself. So while it is, I'm a very patriotic person. I really love to have my own foreign currency, my own currency. But my problem is that we don't generate enough foreign currency to support local production. So when there is no local production, it means we are a consumer nation. So all the local currency that comes in falls into the hands of producers and importers who want to make sure that they retain the reserve value by importing goods or keeping it in US dollar form. So that is what makes it inflationary and drives prices up and makes that currency less available again on the second. So while I appreciate the patriotism of Ukaule, the problem is that the money that is being dispensed has no value.
Omunye ocubungula ezenotho njengawe baba Ngwenya esike sakhuluma laye uthe i-1 billion le ubona incane kakhulu ngabafake imali engange 2.5 kusiya ku 3 billion mhlawumbe ibingaphathisa kakhulu ekuqedeni udaba lokusilela kwemali ubona isanela yini 1 billion le
lokho kuyingozi kakhulu yabona ukuthi you know yabona ukuthi umnumzana Mthuli Ncube manje siyazi ukuthi vele ngiyi-economist Mthuli Ncube uyazi ukuthi ungazifaka imali eningi emfikeni imali exotha izimpahla ezinye impahla ezilutshwane ezinye ezivela ngaphandle kwelizwe i-hyperinflation yakhona ishike khona nge-1 week so yena inkinga yakhe ukuthi ahlale phansi abone ukuthi imali engingayifaka eningi kodwa engasoze ichitheke isenza yenze ukuthi kube le hyperinflation yimalini uzakhangela ukuthi impahla eziwenziwayo part elizweni lethu zinganani impahla ezithengiswayo ezivela ngaphandle kwelizwe so thina sile deficit silempahla eziningi ezivela ngaphandle kwelizwe imali ingazibe ningi kakhulu eyalapha abantu abathenga imali ngaphandle emfikeni baba baningi so kuqakatheke ukuthi nxa ezafaka imali yona le ayitshileyo yomuza iyahambelana le yimpahla ezilungisa lapha elizweni so vele angivumelane lomuntu othi othi imali kayifaka yini kungahle kuphambaniseki mthotho
mavyanziti nabagawule futhi qhubeka kubambile baba ungwe
regate imbonzi kwakuthi nari dzavo dzakunzwike here makadii vagawule
ripo makadii henyu madam
aiwa tanga tiri kuchema nyaya yenhari dzenyu asi tipewo maonero enyu nepamusoro penyaya yemari taona vamwe vafona vari kumasvingo vari kugweru nemuharare vanga vari kuti mari havana kukwanisa kuiwana nhasi zviri kufamba sei
chokutanga ndoda kutanga nokuti kutenda hurumende yedu nemazano okuunza mari yedu taane mari hakuna nyika inoshanda isina mari yayo chokutanga chechipiri ndechokuti tange tisina mari yacho vanhu vachitambura vechienda kumabhanga vechitsvaga mari dzavo vechichera mazuva ose mazuva vechimukira kumabhanga vesingaiti mabasa vakamirira kuwana mari yacho isingawanikwe iye zvino zvichabetsera kuti mari yacho iwanikwe vanhu vaite mamwe mabasa chero kana mbasa dzichidhura mutengo wacho uri kupa musoro toda kuti kune mazano okuti hurumende ichagadzirisa zvimwe zvacho zvinonetsa izvi kuti vanhu vagone kuwana mutengo inobatsika nemari dzavo dzavanotambira izvo ndiyo nyaya iripo tinofara chaizvo mari yacho iri kutanga kuwanikwa sezvo yatanga nhasi kuchiita mberi uku icharamba ichipinda mari ichiwanikwa kumabhanga ichibva kureserve bank ndova kuti izvozvo tinozvitambira zvikuru
imi makwanisa kuiwana here ikoko kubulawayo
nhasi handinambowana kumbopindapinda kunotengeswa zvinhu apa but ndanzwa vamwe vechitaura kuti mari yacho iri kuwanikwa handizivi kuti vange vechireva chokwadi hereko kuti handizivi papo but ndanzwa kudaro kwanzi yatanga kuonekwa mari yacho kunzvimbo dzakasiyana siyana
mombobata enyu makadaro ntunga maybe let me just read a few comments panapa pane vamwe vanga vanyora pana kwaindiine njerere atsi iye pafacebook page yeshonanzi taenda kunetbank muna Jason Moyo tikanzi ndezvemupepa nezvepanews zviri kunzi mari inenge yave kuwanikwa nhasi asi isu hatisati taipiwawo ameno kana paine vapiwa kune mamwe mabhanga mumwe ari kutaura uyu Ephraim Chiwanze ndobva ati ngaiuye tichinje pamusika mutema hanzi takatoimirira nokuti zvimwe zvingatotinakirawo saka vamwewo vari kutarisira kuti ikauya vachaishandisawo mune dzimwe nzira
ndianasipateleni
ndofuka kudaro I think pana kola hello kola
hello makadiko
tiri wadi tiri kutaura nani uyezve muri kupi
muri kutaura na Tole
Oh, kuchipinge uko kwa kadini?
Ndida kukukorecha ikapo. Bishina Bridge isi kuchipinge.
Iri kuri?
Iri kubuhera South.
Ah, paka naka paka daru. Maria shika iri kubuhera South huko.
Ah, Maria akuna.
Ehe.
Ah, Maria akuna. Mbira wanu shaiki.
Saka kwa kwa kamira sinas?
Tangata kango mira uma kiu imo umoti. Maybe kuna kwanza kuwa na mahali.
Mm-hmm.
Asi ya kwa kongo mira kuna mahali.
Imi maenda kubanga mkauzu kwa utichi. Mika mamira kuyungo ya kareba se uye jejisha mauzu kwa.
Nda papa mbapa kuma hapa sile.
Mm-hmm.
Nika enda opa mapanga hili. Ise growth point.
Ehe.
Nda shika ipapo da mira. Kava vura zavo yokroko. Kapinda tikamira kata vonsi bomirai. Kamira ndoko kata mira kushika kuma 2 hours. No Maria bana kati yashika.
Savatsa nangura ere kuti inozouya rini.
Havana kutsanangura. Havana kutsanangura vangoti kwanzi munguramba pamwe mangwana pamwe rini kati yashika. Maria kati yashika.
Imi inga kubatsira ise munoona ichizobatsira here nya imi vataura kuti muri kuduze nekuma growth point ikoko inga batsira here vanogara ikoko
mari zvayo tingangoti kwadi inga gona kubatsira kana ngati tinda piwa iyoyo 100 kana 200 euro yacho
ehe
ino gona kubatsira kuti tichenge zvinhu zvandogona kutenga panguva iyoyo zvichipa zvaterera ipapo ndaka zvitari kana ndifungidzira kuti mari ichange ine value. Ndifungidzira kuti ichange ine value mari zviri kutaurwa nana semadanda nevamwe vacho ava zvinyepera vanhu zvese.
Aiwa tinokutenda iyi hanzvadzi muve nezuva rakanaka kwamuri kubhoheroko.
Nenewo ndinotenda nekupinda muchirongwa ndinotenda zvikuru sei muve nezuva rakanaka.
Aiwa chirongwa ndechenyu muve nezuva rakanaka. Tiri kunzwa kuti nemumwe kola zvakare ntunga regai tiende kwavari. Halo kola.
Vakasimba here?
Aiwa takasimba. Tiri kutaura nani uyezve muri kupi? Kwacheche. Nhasi aiwa pakabaka panapa. Tibhuirei kwakamira sei ikoko?
Hakuna chiri kuno kumari yekudhara yacho tangeita kumabhenzi of course nhasi yainge kupiwa ma$100 but unongoona kuti pamatiye ma$100 ipoko panenge paine pakuti vamwe vanotopiwa dzakawanda tingazi kuti ndo anenge ari mamanikenge azivi anotisaka kuti mari dzedu dzichafamba zvakanaka itoi ma$100 una anongoti iori palaini mwe anobvane kumberi mwanobvane kumberi una kuti izvii zvemari here
saka matodzi wana here mari idzi.
Hatina kuwana nyiwana tangowana bondi redu yekudharaiba tangopiwa ma$100.
Sa munoona idzva dzichauya dzichikubatsira here uyezve pamavhunza kubhanga zvanzi?
Kubatsira tinenge tine mukana wekubatsira but ivo vakangoramba vaine kachitiitaude kuti ivo vamatenga zvazvo ndo anopiwa mari yese tinongoramba vatiitemungadambudzo iyoyo hari peri.
Ntunga mino kana kuda kubvunzwa hanzvadzi diri papa isati yaenda iyi.
Vajekesa mukoma vataura zvese zvatazvinzwa. Tinotenda mukoma.
Ya bakanaka.
Baba.
Size kuwe baba Gaule vaso laba laleli yavezwa lapha. Injalo ngibuze lapha sike sabona kusethulwa ibhondi lingafakwa licatshe imali iswelakale selisezikhwameni zabo sipateleni. Hayi silo tubo esizabona luqhubeka yini lolo?
Okukhona ukuthi ngamini nxa sikhangela akulalizwe elingama lisebenze liqhubekele phambili lingalamali yalo. Imali yethu njalo idinga ukuthi sinabanikazi bayo. Siyivikele, siyilondoloze, siyiphathe kuhle ngoba ngeyethu. Hatshi ukuthi siyilimaze imali yethu siyihlinikeze size siyihlikihlele phansi. konoko esingakwenza thina bangamachapa njalo singancethi uhulumende ukuthi silondoloze ukuthi imali yethu njengabona abakhuluma ukuthi kayibuye singenise emgwaqweni sihlezi iyitshintshe siyenze nje ukuthi iyiphathelise yikho ukuganga okungaphezu kwamandla khonoko. Konoko ukuthi nxa sisithi imali yethu yona leyi kayibuye, imali yethu kayibuye, kungamele sibe le mali lathi njengamazwe njengayizolo lokhu sibe ngabantu isizwe sile mali, sibe isizwe esithuthukayo, sibe le mali yethu ehlonitshwayo langamanye amazwe njengalezi ezimali ezinye ezamanye amazwe zihlonitshwa ngamanye amazwe. Thika uqalisela kithi konoko, konoko ukuthi siyivume thina imali yethu. Singayiyala thina kube sokuthi sithi ngobani abamele bayivume imali leyo nxa thina siyiyala thina singabanikazi bayo.
Mhm, babu ngwenya gayi esikomeni zabo siphatheleni yini limani?
Ubabu gawule umuntu ohamba kakhulu emazweni ayazisisa. Isizathu sokuthi abantu bathathe imali beyihambise emsikeni eminyana ukuthi ezambia elisakha de abala sizathu siyathengisa imali emsikeni ngoba imali yangaphandle ivele iyangena ekama-factory foreign direct investment. Ekenya imali yangaphandle ingenisa i-tourism, konke akula muntu ohamba siyathatha ama-Tanzanian shilling umTanzanian osemoshiye sithi sengifuna iyathenga ama-US dollars ngoba ngabala msebenzi ama-US dollars. Kodwa lapha yi ama-US dollars alimsebenzi omkhulu ngoba yiwo asetshenziswa ukureplacea iyimpahla ezithengiswe ezitolo. Ama-grocery athengiswe ezitolo athengwa ngemali ngamali yangaphandle. So uba ugawule kazisisa ukuthi abantu ngoba kungade kube lezi nqola eziningi eziletha izimali ezalapha elizweni bazayithatha besiyayithengisa emsikeni ngoba abantu abayithengayo bafuna ukuzuza imali yangaphandle uya oda izinto zangaphandle ngoba omunye umnotho wethu wawukwanisa ukulungisa impahla ukuthi ilungisa impahla ezelapha elizweni.
Mhm, mombo taura nerurimi rwamai vangwenya. Kuti munoona sei pane zvataurwa nevanhu vese. Tiri kunzwa tanzwa kudzika kwacheche uko tikanzwa zvekubetting of bridge uko kubhohera. Vese vachichema kuti mari havana kuiwana iyi. Munoona sei izvi?
Zvinoona kuti ivo vamangudya vacho havana kurongeka nokuti ndivo vakataura vega vhiki rakapera. Navamuti kuti mari inenge iriko nyange president vakatoti muchato kusotwanyi mari. Saka kana uchizoenda iko zvino so 2 hours ago papa neshamwari yangu achiti ndatoenda kubank zvikanzongo kupa $20 chete. Saka kana vachitadza kuisa mari mumabank avo iwo vanokontrola vanofanira ndaikontrola here mari yapinda mumitsika. Saka vanhu vacho ivarava havana kuvimbika havana havatauri izvi rakadzama rinoudzamu. Saka ndozvinoita kuti kana vanhu vawana mari yacho voita samarara nokuti vanhu vacho varidzi vacho vanogadzira havana kuvimbika. Kana uchikwanisa kuisha mubhengi kuridebhengi wacho yanga havana kuisa here mari havanga vasingazivi hiri kuchaswa mari nhasi. Saka ndokutadza kurana ikonomi kwacho ikoko.
Mhm, vagaule
vava gaule ngamafitshani.
Nyaya iripo ndeyekuti isusu semazimbabweans tikuzoona kuti ari kutaura vangwenya kuti haiwa zvekunenge tichitsvaga mari kuma mukambo vanongova vanhu vachitwara takura mari nengoro mari dzakawanda dzikauya dzakawanda dzacho dzinechaenda kublack market uko zvinochinjwa ikoko zvichiita vanhu vachitenga mari dzekunze. Tikazviita nemabhanga chii chakaipa? Ndofunga kuti izvozvo zvinofanira kuitwa nemabhanga. Patiitei kunotsvaga mari yekunze kwacho kumabhanga kwacho vechipiwe marets akana vanhu vacho vopiwa marets anoenzana nemari dzacho nekufambirana kwenguva kwadzacho kuti value yemari yacho yakamira sei. Tichizviita nemabhanga.
Hai, siyabonga vakogaulela vakongwenya isikhathi isesesidliwe ngumankoye. Thank you that Mr. Rejoice Ngwenya, an economic analyst, as well as Believe Gaule, a member of the ruling ZANU-PF party. Siyabonga bekukuhle kakhulu ukuba lani kuhlelwa. Abasanda sixhumali kuthiwe kodwa liyenelisa ukulalela uhlelo lwethu kuma websites ethu athi voandebele.com, voashona.com le voazimbabwe.com. Sikhona njalo ku Facebook VOA Ndebele, VOA Shona, le VOA Studio 7. Na signing off, Mtungamili Nkomo.
I want to know Dr. Ndavisi, vangabari pachirongwa chedu cha nasi. Indi nzini Marvelous Mklanganya huye, nzini mu Washington. Nzitingati sangane imangwana, pa Let's Talk, ngati kurukure hii.